zvirwere zvegomarara tirikuona kuti zvikuwanda muZimbabwe zvekuti zvinoda kuti zvitarisiswe vanhu vavo nekuti vangazvidzivirira sei. Chikuru kuenda kunoscreeniwa kuvakadzi, tinoona kuti kune kensa yechibereko neinonzi cervix neinonzi breast cancer yemazamu, then kuvarume dzinonyanyo kuvaafecta iprostate cancer nelung cancer. Saka pane matesti anoitwa emas screening anoitwa kuzvipatara zvizhinji. Tenge tichikurudzira kuti vanhu vaende vachinoitwa mascreening iwavo.
Munokurudzira kuti munhu aende kunotariswa ave nemakore mangani kangani pagore?
Kuvakadzi zvinonzi vakadzi vese vanenge vapfuura 18 years vanofanira kutariswa. Then inenge ichiitwa iri anonzi maultrasound scan. Then paanosvika 30 years votanga kuitwa inonzi mammography. But kune inonzi futi self examination pamazamu yekuti mukadzi wese wese paunomuka uchigeza wongotarira mazamu ako wonzwa kuti pane mabundo ausinganzwisisi here. Ukaona pane mapundu ausinganzwisisi woenda kunotariswa kunoongororwa nana chiremba.
Manga muri kutaura imi pamusoro pegomarara rechibereko, mudzimai anofanira kunotariswa riini uyezve zvakamira sei?
Madzimai vese anenge vakambobatsirwa vakagive birth vanenge vachikurudzira kuti vatariswe chibereko. Then kubva pamakore 21 kusvika 29 vanenge vachifanira kuitwa aya inonzi pap smear kana kuti EAG every 3 years. Then patiri panyaya iyo yegomarara rechibereko, kwave neanonzi maHPV vaccination because yakaonekwa kunzi gomarara iri rinokonzerwa neutachiwana hunonzi human papilloma virus. Saka vana vasikana vechidiki special vanenge vasati vatanga kusangana nevarume pabonde vakurudzirwa kuti vaitwe vaccination iyi iri muZimbabwe. Inobatsira kuti vasazoita gomarara kana vachinge vakura.
Ko, kuvarume zvakamira sei? Vanofanira kuenda kangani uyezve vane makore mangani?
Sezvatambotaura gomarara revarume rinowanza raita reprostate rari chinowanza chawanikwa chigweredzi muvarume vanenge vati kurei. Saka vanogona kutanga pazera re40 zvichienderanawo futi nefamily isi kana kune vakambobatwa negomarara iri mudzinza venyu tenge chiti vatikurumidzei. Asi after 40 varume vese vanofanira kuita vachinochekwa prostate yavo kuti zvakamira sei. Then zvatinoonawo ndezvekuti generally varume havana health fitting behavior ndichiti vanenge vari pahigh risk yekuti hama dzako dzakambobatwa yatinoti mafirst degree relatives aya vaimboita prostate cancer vanokurudzirwa nzobva makore e40 vainge vachinotariswa prostate yavo. Then vanenge vane medium risk vanenge vachinzi 45. Then vanenge vane low risk vanenge vachinzi 50. But general principle I think zvatingakurudzira vateereri ndezvekuti ukasvika 40 hapana chaunobva nekuenda kunotariswa prostate yako kunana chiremba.
Pane chikafu chinokwanisa kudyiwa here neveruzhinji kuitira kuti vachengetedze utano hwavo?
Zviri kuonekwa iko zvino ndezvekuti zvikafu zvati kunyanya kudya zviri atinoti maGMO awo kana chikafu chakatsetsenurwa chikuita kuti cancer even dzimwe dzana colorectal cancer dziwande mune ruzhinji weZimbabwe even kune vanhu vechidiki vange vasingambobatwi nemacancer. Unowana munhu ane kana 30 years achinzi aita colorectal cancer. Saka zvikafu zvinokurudzirwa zvikafu zvedu zvisiri refined ana sadza remugayiwa ana mhunga vanani nyamawo inonzi itwe ichidyiwa but kwete steak in moderation. Kunoonekwa kunzi kunyanyisa kuidya kunokonzera cancer. Vanhu vanokurudzirwa kuita healthy diet kudya mafruits mavegetables neexercise chaiyo.